izvi zvinouya mushure mekunge patendero ramugwaro rinoratidza kuti Zimbabwe yakatenga mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamiriyoni matanhatu emadhora. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaAndrew Tsiga vati izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haikwanisi kubika mari yayo pachayo.
Kugadzirwa kwemabond coins kana kuti izvo kutengwa kuda kuitwa mabond coins nehurumende yedu kubva kuSouth Africa zvinoreva zvinhu zvakati wandei. Chekutanga zvinoreva kuti izvo senyika takundikana kugadzira mari yedu muno muZimbabwe. Izvi zvakatorangara kuti patakagumisa kugadzira mari yedu kana kubika mari yedu inguva yekunaana 2008 paya pamabhera cheks. Saka kubva ipapo izvozvi Zimbabwe haisati yaane capacity yekugadzira kana kubika mari yayo. Sekana mona government yaenda mhiri kuSouth Africa kunotenga makwenzi aya.
Asi imwe nyanzvi zvakare yezveupfumi vanyasa muchitya vatiwo zvakaitwa nebhanga guru renyika zvakanakirawo kuchengetedzwa mari iyi kuitira kuti isangogadzirwa nguva nenguva zvisina tsarukano. Vati asi mutengo wemari yakagadzirwa kuSouth Africa yakawandisa zvikuru.
Tinoziva hedu kuti zvinouya hazvo nemutengo wakati kurei in terms of mari yatichabhadhara seapa pakabhadharwa around 5 million rand tichida kugadzira mari iyoyo. Asi tinofanira kutarisa kuti akagadzirwa muno in terms of nyaya dzesecurity wokuti hapana here panozogadzirwawo amwe paside ari over and above zvatiri kuda zvacho anodarika uwandu hwatakaronga kuti tida kuprinta. Ndo zvimwe zvatofanira kutarisa futi.
Vamuchitwa vati kutenga mabond coins hakupedzi dambudziko remunyika. Vamuchitwa vati kusvika hurumende yagadzirisa mari yainoshandisa pamwedzi Zimbabwe haigoni kubuda mumatope mairi.
Chatinofanira kutanga kuita senyika kugadzirisa expenditure iri kuitwa nehurumende yedu. Expenditure iri kuitwa nehurumende, kushandiswa kwemari nehurumende ndo kuri kukonzeresa nyonga nyonga yese yatinayo muekonomi iyi. Nekuti hurumende yedu tikatarisa kutanga muna 2014 tichinopinda muna 2016 takatanga kushandisa mari yatisina tikapedzisira taane chikwereti chinosvika 1.4 billion iri budget deficit. Kuratidza kuti takashandisa 1.4 billion yatisina senyika. Uyewo neama maprograma atakuitawo anobudisa mari yatisinawo futi zvinokonzesa kuti tirambe tichidzika nyika yedu ichidzika panotisimukire. Chakakosha ndechekuti hurumende yedu ngaigadzirise ishandise mari yainayo imbomira kushandisa mari yaisina. Tikakwanisa kuita kuti toshandisa bhajeti rinenge tikakwanisa kushandisa mari inoenderana nemari yatinayo ndo kutanga kugadzirisa matambudziko atinawo.
Gwaro rine Studio 7 rinoratidza kuti mari iyi yakadhindwa nekambani yeSouth African Mint Company uye yakazivisa mukuru unoona nezvekufambiswa kwemari kubhanga guru renyika Professor Kofeya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vati vange vari kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.